manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 21/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano wavo wekupedzisira muHarare. Asi vebato reZANU PF vanoti vaChamisa havafaniri kuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo. Vamwe vatsigiri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti kumasvingo kwaberekera ingwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nasi vaita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu paFreedom Square muHarare. Musangano uyu vapindukwa nevaive mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoaquim Chissano uye vamwe vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakasiyana-siyana nemusadag. Mutore wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
VaChamisa vaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pamusangano uyu kuti ZANU-PF yapindwa nekutya kukuru pamberi pesarudzo idzi.
Zvino ndanchiseka vanzwa rokuchema nekuridza mhere. Ndikaripo munochema iko veZANU-PF. Inga makangoti hatina mastructure. Inga makangoti hatina party. Inga makangoti hatina constitution. Maseme zvane munhu asina budget. Imi mune mazupuko.
VaChamisa vatenda vachisano vange vari pamusangano uyu.
You have seen President Chissano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to the family of the nations. We have to make sure that it's not here. Masanchez ano bamangwana ngozi mukomana apinda ndokumudza zvirundi kuti tare nevanhu masanchez ano ba tongatwa gavene ndingayomba ba kukare gwauya okinare komana the justice yatina is the justice of good governance choda kugadzira nyaya good governance kuti zvende mberi tikaedi pambe zvakanaka
VaChamisa vatiwo vakasarudzwa havasi kuzosunga vanopikisa.
Hurumende yedu hatizoita chikara anosunga muchero nenyaya yekuti amirira munhu apfambu. Hurumende yedu ngarufume kana MRC are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU-PF. In fact, it's ZANU-PF people want to demonstrate. We'll give them the police, we'll give them drum majorities, we'll give them trumpets to accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizen to be restored.
Mumwe ataura pamusangano uyu akafadza vanhu, mudzimai wavaChamisa, amai Tokozi reChamisa. Mumwe wavatsigiri veCCC ati anoda kunzi amai wenzira vemuHarare vati chavari kuda chete kuvhotera vaChamisa vachiti kuZANU-PF hakuna chakanaka chingabudako.
Ndikukurudzira kuti vanhu vavhotere vaNelson Chamisa CC.
Mumwe mutsigiri weTriple C asina kuda kudoma nezita. Ati iye asi kutarisira chimwe chinhu kunze kwekukunda kwebato rake reTriple C musarudzo idzi.
Eno takambozvisa kuna Mwari. Handizvika. Asi tikaona vakadaenda chitsotsi chavo. Aiwa. Kana kuri kufa ndopa chafira nepo.
Asi vaGibson nyika dzino vanoongorora nezvematongero enyika vati vachamisa vafanire kuramba zvinenge zvabuda musarudzo.
Zvine zvazvinotaridza zvingadaro kuita zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti vachamisa vari kuzvidza atingati ma-institutions edu emuno muZimbabwe anoongorora nyaya dzejekerere resarudzo.
Ikuwo vari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaka mumiriri weparamende kuAirport North vakamirira bato reZANU-PF vataura ikandishaya vatsinirawo mashoko avanyika dzino.
Maelection results harambwe nemuromo. Kana ucharamba unofanira kunge wakamira pagwaro remutemo zvinotemwa nezvakarayirwa nemutemo wenyika ino. Kuti chinyuro chako chiri kukupa kuramba zvabuda musarudzo chakamira papi woenda kumatare edzimhosva kana une chinyuro.
Pamusangano wanhasi pane mwanasikana wechidiki aita detembo rake achikurudzira ruzhinji kuti ruvhotere vachamisa musarudzo dzemusi wechitatu.
Let's vote against plundering and looting of our national resources, our gold, our diamonds, our testers, and just benefiting the few in their fullness of power. Let's vote against a cruel, clueless leadership.
Vanhu mamirioni matanhatu nezviuru mazana matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemitemo vaKazembe vaburitsa mashoko mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti nemusi wechitatu pachaitwa sarudzo rinenge riri zuva rezororo, nekudaro vanhu avaende kumabasa. Tichiri panyaya yesarudzo, vatsigiri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti kumasvingo kunzvimbo dzakaita seBikita, Gutu nekwaChivi kwaberekera ingwe, sezvo vari kurohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vachinzi vazive pekuvhotera nemusi wechitatu. Asi veZANU-PF vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Bato reTriple C rinoti nhengo dzaro sere dzakarohwa nezuro manheru kuBikita, mumwe chete kwaChivi uye vatanhatu kwaGutu munyaya dzarinoti dzine chekuita nezvematongerwo enyika. KuBikita, vaRobert Mkuwe navatasarira masadza vakasvikirwa pazvitoro zvavo panyika vakarohwa zvakaibisisa nevanonzi vatsigiri veZANU-PF vaiva nemotokari dzebato ravo. Vamasadza ava vakabva mazino vati vamwe vatsigiri vanomwe vakarohwawo uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa eBikita.
Ainda ngana akatogara pabhawani yemafesa ngubva pangwini ndakatobva ndangosvikirwa zvikanditoda kutenga ndikatoti otherwise macustomers andit. After that vana vatobva ndatonzi uya kunotitaurira ndi vana vatoita towards motor yangu akapaka ndobvana katangaudoro wipe up wazvakaipisisa nembhoma nemaoko chaiwo zveya ndakarohwa sikere.
KuGutu South, kanzura weTriple C weward 37 vaJeffrey Tagemari vanoti ivo nevamwe vavo vashanu vari kugara makomo mushure mekurohwa nekudzingirirwa nevatsigiri venhengo dziri kumirira ZANU-PF musarudzo dzidare reparamende vapupura itogarepi.
hatingati huri sevi sasha asikana munhu huri mupenyu vekuti nzivo sevi kuti anochengeta ndimwari iri mumakomoto akarwadziwa bhuzi takabva iri kutogabvana sevi
vari kumirira CCC kuchivisendera musarudzo dzedare reparamende vapita makotosi vanoti imwe nhengo yavo paedhomo mapamura vakamanikidza kuenda muupoteri mushure mekurohwa zvakaedzisira nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanup f avo vakange vakavanongedzera futi mumusoro nezuro
saka kwakauya mota yakaburuka munhu anga akabata pfuti akavatendekera pfuti achivavhundudzira kuti vapinde mumotikari mavo sivo vakangotivo hai kusi kufande kupi vachibva vatiregai nditisi haiko zvino vakavanda chero ndingaziva kwavari handigona kuti ndikutaurirei
asi vatogarepi varamba mhosva yavari kupomerwa
so nyaya yekuti maagenti akanga abva akazorohwa murodhi kuona kuti masitori kungonyepawozvo kana munhu achienda kuelection achifira kuti ndinonoziwa kana kuti achitya fana kuzviprepara kuti adozovapa vatsigiri vake tsananguro yokuti sei takadyiwa
mutauriri wezanup f masvingo vapepukai chiwewe vatiwo bato ravo hariiti zvemhirizhonga
zvino zviri pachena kuti avo vari kuita mhirizhonga vanhu vanoziva kuti hapachisina chembwa ivo vatenzi vararira mangai bato rezanup f richakunda zvine mutsindo nomusi wechitatu nokuti ibato revanhu
asi munyori mubazi rezvesarudzo kuTCC mumasvingo vagodfrey madzikanda vanoti mhirizhonga haisi kuzotadzisa vatsigiri vavo kuvhotera shanduko musi wechitatu mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwashe dehwa vati havasati vanzwa nezvenyaya idzi
ini handisati ndamaripoti acho handisati ndamaona hangu but aencourage kuti kana pane anenge achiti ndarohwa pane ripoti ngaingoisa ripoti kumapurisa so bati tobva taona kuferefeta ripoti yacho
vesangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vanoti dunhu remasvingo ndiro rine nyaya dzemhirizhonga dzakawandisa kudarika mamwe matunhu musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Timba
zvichakadaro bepanhau reherald rinoti muzvinafundo Stephen Chan avo vane mukurumbira zvikuru pasi rose vachidzidzisa paUniversity of London vakasungwa nezuro uye vave kupomerwa mhosva nehurumende yekuti vaida kudzidzisa vanopikisa zvechiuto kuti varwise hurumende kana vanopikisa vakakundwa musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu kunyangwe vachani vachizivikanwa nekushorawo vachamisa zvakanyanya bepanhau reherald rave kuti chipangamazano chavo vachani vanonzi vakauya munyika vachida kudzidzisa havo vanhu nezvemutambo wekarati uye vainge vakokwa navapo danisa vejindokai old hararians bato reTCC riri kuti mashoko ari kutaurwa neherald ndeenhema mapurisa achiri kudzidzira basa gumi nemapfumbamwe pamukushi training camp iyo yaimbozikanwa nekuti Morris Depot akarova vanhu zvakaipisisa muHarare nemusi wechishanu pakopa Cabana akandwa muchirongo zvakare nhasi achimirira kunzwa mutongo wedare raMajor Street pachikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Gweta remapurisa yavanomen mugiya vaudza Studio 7 kuti vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi
ndiye mhirizhonga public violence kunzi vakarova vanhu mutown ndiyo mhosva yatogonesa but ndiyo mhosva yatiri kuramba because isu vatoizivo kuti mhosva yacho ndiyeya for all we know my clients vari innocent
vamugiya varambawo kuti mapurisa aya akasungirwa mukati meguta vachiti vazhinji vavo vakasungirwa kumukushi training camp
vakasungirwa mudepo vamwe vakunzi vakasungirwa mutaoni vamwe vakasungirwa mudepo but the correct position is maclients angu vakasungirwa pamudepo Morris Depo
mutikiti vari kuferefeta nyaya iyi vadavidson ngesi vari kuramba kuti mapurisa aya apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti mhosva yavakapara ihombe uye vanogona kutiza nyaya isati yatongwa Mumbo wavo kudare vangesi vati mapurisa yakaenda mudhorobha kunorova vanhu paCopacabana achitsiva kurohwa kwainge kwaitwa vamwe vavo vaviri vanoti Tanaka Kids Kaseke naEmo Jovu nevanhu vavainge vadenhana navo. Zvinonzi pavakadzoka vakawanda vakashandisa zvamboko nemboma vakakuvadza vamwe vanhu nekuputsa midziyo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vanotambira kusungwa kwemapurisa aya. Vati vanotambira kusungwa kwemapurisa akatyorwa mutemo aya vachiti ndo zvinofanira kuitika nguva dzese.
Atikati zvaitwa nevakuru vemapurisa uyezve tikati nehurumende zvokuona kuti vanhu ivava vabatwa vachive vanoendeswa pamberi pematare zvinove tingati danho rinotaridza kuti tinge tine muono kuedza kuti munyika muende runyararo uyezve zvakare kuti vanhu vasangoisa tingati mutemo mumaoko avo uyezve izvozvo pachirungu zvino zvinodzokera pachirungu yatinoti constitutionalism kuteerwa kwebumbiro remutemo chinove chinhu chakakosha pane ino nguva.
Mune imwewo nyaya Darira Magistrate raenderera mberi richinzwa chikumbiro chenhengo makumi mana dzeCitizens Coalition for Change CCC idzo dziri kuda kutongwa dzichibva kumba panyaya yadziri kupomerwa. Nhengo idzi kusanganisira vaGrant Mohakata vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira bato iri kuGlenview South dzakasungwa nemusi wechipiri chapfuura dzichipomerwa mhosva yekukanganisa mamiriro ezvinhu kana kuti disorderly conduct apo dzaitsvaga rutsigiro rwebato ravo dzichitenderera mumigwagwa nemotokari. Nhasi Dare ranzwa kubva kuvakuru vemapurisa pamakamba eHighfields neGlenview uye vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chekuti vanhu ava vatongwe vachibva kumba kwavo. Zvichakadaro Dare reHigh Court richanzwa mangwana nyaya yakakwidzwa kumatare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vaArnold Tsunga, vaMusa Kika naBishop Anselmo Magaya uye vaDelphin Magaya yekurambidzwa kuongorora sarudzo. Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndiyo iri kumirira vana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nemasangano anopa rubatsiro akazvimiririra ari kukurudzira hurumende yeSudan kuti ibvise zvimhingamupinyi panyaya yekuti mishonga ikwanise kupinda munyika iyi kuti vakwanisewo kurapa vanhu vari kurwara. Zvinonzi munyika iyi matanga kupararira zvinotyisa chirwere chegwirikwiti zvikuru kuvana. Chirwere ichi chinonzi chiri kuwanikwa zvakanyanya muvana vari kutiza munyika iyi vachinopotera kunyika dzakaita seSouth Sudan. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nekuda kwehondo iri muSudan hadzifunge kuti nyika iyi inokwanisa kuona kuti chirwere ichi chapararira zvakadii. Asi vanopa rubatsiro vanoti zvinonetsa kuda kupinza mushonga munyika iyi, nekudaro hurumende yeSudan inofanira kurerutsa mimwe mitemo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Mutungamiri wenyika ye America va Joe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa nhasi kushanyira Maui mudunhu reHawaii kunosangana nemhuri dzevanhu vakafa nekuda kwemoto wakauraya vanhu vanodarika zana negumi. Uwandu hwevanhu vakafa hunonzi hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukuru wesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata vaGeorge Kandiero vanoti varapwi ngavasungunuke havo kunowana rubatsiro kusangano ravo ari masikati machena nokuti hapana chinonyadzisa kurapwa nen'anga sezvo ariwo magariro evatema kubva pasichigare. Vakandiero vaenderera mberi vachiti bazi rezveutano riri kushanda nevarapi vechivanhu uye vanotiwo kune dzidzo yavanovana kubva kuna ana muzvinafundo vezveutano avo vanoshanda nemayunivhesiti izvo zviri kuvandudza marapiro avanoita. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapinidze anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZinata vaGeorge Kandiero vanoti vanombopangana mazano navana chiremba vari mubazi rezveutano mukuedza kwavo kubatsira varwere.
85% yevanhu vedu vanoenda kuchivanhu for one reason or another during their lifetime. Iongororo yakaitwa neWHO zvinoratidza kuti isusu sevarapi vechivanhu tine chikamu chihombe chatiri kubatsira muraramo yeutano wevanhu vedu. Zvinoda kuti zvikosheswe uye zvitsigirwe zvienderere mberi tichiramba zvichibatsira vanhu vedu. Zvisaitwe muchivanze asi kuti tirambe tichiita kuti tangane newe wacho vanozvi tiri vari Western Trade.
Vakandiero vanoti ongororo yakaitwa iyi ndiyo yakazopa simba hurumende kuti kuumbwe sangano reZinata sezvo n'anga dzaibatsirika zvakanyanya nemishonga yechivanhu. Vaendera mberi vachiti kwave nechikoro chinodzidzisa kurapa nemishonga yechivanhu zvinochengete zanaka yevatema.
Tane mishonga yedu yakuya matablets nemacapsule. Tine chikoro chiripo chetraditional medicine chekuti munhu anogona kutowana sike. Chikoro ichi chinobatanidzira even vari kunze vanodawo zvekurapa, vanoda kudzidzira kurapa. Tine maprofesa vari kuuniversity vanouya kutibatsirawo pazvidzidzo.
Mukuru weZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvende vatsinirawo uye vakakurudzira hurumende kuti ichengetedze mishonga yechi vanhu yavati inhaka yevatema kuti isapambwe nevabva kure avo vanoishandisa kugadzira mapiritsi asi vana vevhu vasina chavanowana kubva mazviri.
Dambudziko ratiri kuita nderekuti mishonga yedu mizhinji iri kubiwa yakaita sana zumbani, miringa iyoyo, imbaiba tree inobiwa ichiendwa nayo kunana South Arabia, ichiendwa nayo kana vachinoishandisa nokuti inorapa ende tinoziva kuti mishonga iyo ndiyo inogadziriswa mapiritsi zvakare. Saka hapana chekutya. Kune vamwe vane sisimu yekutaura kuti tichishandisa mishonga asi mapiritsi vachinwa anobva pamiti yedu iyoyo.
Muna kukadzi gore rino mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro akaita musangano nemasangano anomirira maprofita n'anga nevarapi vechivanhu vakavakurudzira kuti vakurumidze kuendesa vamwe varwere kuzvipatara zvikuru vaye vane shuga nemamwe matenda anoda majekiseni nehunyanzvi hwepamusoro. Dr. Mangwiro vakaendera mberi vachiti donzo rekurapa nderekuraramisa munhu, nokudaro zvakakosha kutsvaga nzira dzokudzivirira njodzi yekurasikirwa neupenyu hwemurwere.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamenti guru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kurapa ava pange paine boka rinezenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapaku imapapu imomo. Chiripo ndechekuti tinoda kuti tiye uchizane ndoza tanya kuti upenyu wevanhu unokosha takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here haana shuga yakakwira here haasi kupisa miri here uyezve ari kufema zvakanaka here
muna 2020 hurumende yakadzika mutemo wetraditional medical practitioners act uyo unoomba kanzuru inoongorora mashandisirwo emishonga yechinyakare kana kuti traditional medical practitioners council mutemo uyu unosungira vanoita mabasa aya kuti vanyorese zviri pamutemo ndakamirira studio 7 muHarare ndini ropafadzo mapinitsi
munau dzemitambo nabvu yevakaremara yeamputee football muzimbabwe iri kusimukira zvakanyanya mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nabvu pasi pezifa CAF nefifa nenyaya yemamiriro akaita miviri yavo michael kariati anoti panyaya inotevera
Mukuru weZimbabwe Amputee Football Federation vaRobert League Musarafu vanoti mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakasimba uye zvine mufaro mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nhabvu pasi pezifa nemhaka yemamiriro emiviri yavo
mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakanyanya munyika yose asi uri kunyanya kugamuchirwa neavo vane madisabilities vaitadza kutamba bhora pasi pemitambo yeFIFA rules of the game Amputee Football ine ma rules of the game akasiyana ne manormal rules atinoziva the FIFA rules of game zvekuti vakaremara vanokwanisa kutamba mutambo uyu zvisina dambudziko vatambi vari kufara chose
vanoti vari kutarisira kuti panosvika makundano e2026 World Cup Amputee Football inenge yave kutambwa nyika yese sezviri kungoitwa nhabvu pasi pe zifa
tichaenda ku Egypt muna April 2024 kuma World Cup qualifiers kumutambo uchatambwa ikoko uye tinotarisira kuti kana takunda tichanotamba ku World Cup muna 2026 asi tisatasvika kwese ikoko tinoda kuviva nechishokwadi chekuti munhu wese ari muprovinces nemadistricts ezimbabwe mutambo uyu uchange wasvika kwavari
mutsigiri wemutambo uyu vakuda mapira vanoti Budiriro yaitika mumutambo uyu inofadza zvikuru asi wave kuda kuramba uchitsigirwa kusvika Zimbabwe yasvika kana ku World Cup.
Budiriro yaita mutambo weAmputee Football ibudiriro yakanaka zvekuti ende tikufanira kuramba tichikurudzira nda support yedu zvikuru tirambe tichisimudzirana zviende kumberi tigumisirewo tiri kuma World Cup tichitambawo.
Amputee Football inotambwa nechikwata chevatambi vanomwe vakadimbuka makumbo kana ruoko asi vachikwanisa kushandisa zvibatiso kana kuti macrutches nabvu iyi haisi pasi pesangano renhabvu rezifa asi pasi pezimbabwe paralympic association iyo inotungamira masangano emitambo evakaremara munyika
takatonyoresa neZimbabwe National Paralympic Committee inoshanda iri pasi peSRC tikanyoresawo zvakare neConfederation of African Amputee Football CAF uye neWorld Amputee Football Federation zifa igaveni zvayo Amputee Football and I stombori member yeWorld Amputee Football Federation inova international governing body yechi yeAmputee Football
chikwata cheZimbabwe mwedzi unouya chiri kutamba makundano eAfrica Paralympic Games umo chiri mugungano regroup A ne Cameroon, Ghana pamwe ne Tanzania. Murairidzi wechikwata cheZimbabwe ichi Paul Madziva anoti nhasi chaiye vanga vari mugadziriro uyezve vachiona zvivhitikiti zvezvikwata zvavari kuzosangana nazvo.
Tenge tichitamba tichigadzirira mutambo iyi kwenguva yakareba apo takamboona vakomana vatichasangana navo vekutanzania takaongororawo mavhidhiyo avo matambiro avanoita nekuti vetiri kutamba navo vekutanzania vanga vari mumutambo ikwenguva yakareba
makundano aya ane zvikwata gumi nezviviri semasangano ese emitambo munyika vamusarafu vanoti vari kusangana nematambudziko akati wandei anoda kugadziriswa kusanganisira kushayikwa kwemari yakakwana yekushandisa muzvirongwa zvavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
Muchirongwa chedu chelife talk na 8 PM nasi, tiri kutarisa mamiro akaita zvinhu munyika, kwa sara mazuva maviri chete kuti vanhu vasarudze mutungamiri wenyika, nengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura matsva. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa hidi ya pera, regai timbotari saa msure na ushwa kare. Mutungamiri webato rinopikisa RCCC va Nelson Chamisa vaita msangano wawo wekugumisira muHarare vachiti vachakunda musarudzo. Asi ve ZANU-PF vanotiwo vachamisa vanofanirawo kutambira sarudzo vakakundwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina Kids Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuNcwabakazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Bomnumzana Nelson Chamisa ucela abantu ukuba bevotele ibandla lakhe kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu. Kuvinywa isikwicamfundo sakwelebhilitane ukuba singene kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UChamisa wethule amazila namuhla emhlanganweni wakhe omkhulu ugqiba umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
UChamisa uthe kumele abantu bevote ngobuningi njalo bevikele ivote yabo.
We are there in the village, we are there on the street, we are there in the farm, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We are the new leader for everyone.
Uphinde wathi iZANU-PF isebenzisa izinduna ekuzameni ukwethusela abantu emaphandleni.
The ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M and C. I must be number two. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Mene, mene, teke, pate.
Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ngasoze anqobe uChamisa ngoba belengqwele yezombusazwe umongameli Emmerson Mnangagwa.
Ibandla leZANU-PF likhangele lizanqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezu kwayo. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka. Uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi. Asisobandla eliphombukulenga emoyeni. Asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli. Silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli.
Omunye osekela i-CCC umnumzana Nkosana Mpofu uthi ulethemba lokuthi uChamisa uzanqoba.
Hawu kanti sinqoba la esilayo thina. Njengoba ubona simile lapha sizimisele kakhulu ukuthi kanqobe. Ngoba sesidiniwe ngaleli qembu elisibusayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Talent Ngwenya, yena othi uChamisa enganqoba kumele ase amandla ombuso ezabelweni.
Understand ukuthi if mawufuna ukwenza amaphepha akho and everything fast,
so many in Harare. No. Imizwa kumele ngizisebenze kanjalo. Ungaze ulephilize for an example. Ngaya emathelwane lapha eSouth Africa. Awumelanga uze ePitoli ukuzwenza ngabe eJohannesburg ngabe. So lami ngithi kumele amaphepha enzwe at my region lapha engikhona
ngikumlevu. Umhlangano wanamhla ungenwe ngabo zohlula ukhetho abagoqela okwaba ngumongameli wakele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano. Imele isithu 7 nise Harare nimnolelo zindlovu.
Kuzenjalo elezimapolitics elivimbe uSkwicamfundo Stephen Khan wakwelebhilitani obefisa ukwethekelela elizweni leli. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uKhan umiswe esanda kungena elizweni wehluleka ukuchasisa ukuba udingani. Kubikwa ukuba lokhu esezandleni zikahulumende emagcekeni endizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Sehlulekile ukukhuluma laye ngodaba lolu kanye labasesigodlweni seBhilitane eHarare. Silokhu sikudaba olufanayo. Ikomishini elawula ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikhale namhla ukuvula indawo zokuvotela kobulawayo lapho bafake okuzasetshenziswa ekuvoteni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala endaweni ezijeneyo elizweni lonke. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu sokulungiselela ukhetho oluzayo. IZEC isilungisa indawo ezichiyeneyo okuzaqhutshelwa khona ukhetho lolu. Kukhangelelwe ukuba kuzakuba lendawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili, i-12,370 elizweni lonke. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa 7.1 million. Kulabantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha lengxenye 6.6 million ababhalisele ukuvota ngolwesithathu. Abakubandla elibusayo bathi izandla seziluma. Umnumzana Kudakwashe Musanga okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF eForever Associates Zimbabwe uthi inhlanganiso yabo isithumele abazahlola ukhetho endaweni ezichiyeneyo.
Sebesilabantu ababesincedisa nje phandle befake i-desk yabo 300 meters away usuka ku-polling station. Lokho kukhulunywa khona ngumthetho ukuthi siyavunyelwa ukuthi sifake i-desk yethu. Sikhangele nje ama-statistics ethu ukuthi abantu bethu besebakhombisayo ukuthi bevotele iZANU PF bangaka ababuyileyo.
Amalungiselelo okhetho ahamba kuhle kuzo zonke indawo zelizwe. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gift Moyo osesigabeni sePhelandaba Chabalala uthi uluhlu lwababhalisele ukuvota alukabi khona.
Hayi, na kumele ngivotele la eChabalala Free School bazinyamangana, amabizo lokhu angabi khona, angikwazi ukuthi kwenzakalani.
Ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lolu kulenhlanganiso ezizimeleyo lazo eziyabe ziluhlola. Enye yazo iZimbabwe Election Support Network emelwe kobulawayo ngumnumzana Thembelani Dube.
Ama polling stations amaningi esike sahabhoda nje sikhangela sibafica ukuthi i-material sebeyitholile. Ama polling officers akhona, ama police officers ayiwakhangela ukulondoloza lezo mpahla ezikuyileyo akhona.
Kusenjalo kulabanye abahambe emthethwandaba namuhla abagoqela umnumzana Musa Kika oweZimbabwe Human Rights NGO Forum, umnumzana Arnold Tsunga okweyinye njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu, labanye abaliswe yiZEC ukuba bahlole ukhetho lolu. Bafuna ukuba yingxenye yabahlola ukhetho lweZimbabwe. Bazabuyela emthethwandaba kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi abesabi lutho njalo baledlabuzane lokuphatheka ngokugcweleyo kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakansila ngolwesithathu. Kubika uTaboka Ncube.
Intsha ithi iledlabuzane lokuba phakathi kwabantu abazakhetha inkokheli zelizwe ezigoqela abatsha abadinga ukuvotelwa ezikhundleni zamakhansili lakuphalamende. USithabile Gandhi osezimnyama eMangwe uthi intsha izasukuma ngobuningi ngolwesithathu.
Ulutsha lukhululekile. Lokhu kubangelwa ukuthi amaphathi ahlukeneyo abhoda ngezindawo lezindawo ezichiyeneyo. Bengancindezelwa, bekhululekile ukuthi bakhulume lomphakathi ezigabeni ezehlukeneyo. Ulutsha taboka baledlabuzane. Ikakhulu abaqalayo kwezokhetho esithi ngama first time voters.
Umlungisi Janeiro owebandla le Citizens Coalition for Change eWanga Central uthi abasakhulayo balenjabulo enkulu ngenxa yethuba lokuvota abalitholileyo, uthi baza kuyavota njalo bavikele ivoti yabo.
Siyajabula, siyathokoza the outcome esiyibonayo for these elections from the previous elections aka 2018. Khathesi kutshengisela amayouth amaningi abambene and atshengisela ukufuna inguquko and abaningi baphume ngobuningi babo siyarejista ukuvota because they want change.
UMoses Langa ongumgcini sihlalo wabasakhulayo bebandla leZANU PF eZansi eMandebeleni uthi abasakhulayo abala kwesaba njengoba kungeladlakele olwenzakalayo.
Sikhangele vele ukuvota and sivote ngamanumbers kakhulu and ibithi ungakhangela amanumbers ethu abanje sileyo ontanga bethu baningi and ungakhangela futhi kuma-meetings rallies zethu esiwayenzayo around the province ezadresa ngomongameli, ezadresa ngamaleadazi amanye abontanga babuya ngobuningi babo ukutshengisela ukubana bathakazile kakhulu ibandla lethu leZANU PF and siyakwazi vele ngokhetho lolu sizanqoba siye phambili.
Ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo, uRopa Fadzogava osekela ibandla le-CCC uthi loba abantu bengahlalisekanga bengazi ukuthi kuyini okungenzakala ngalesi sikhathi sokhetho, intsha izinikele ukuphatheka kulolu khetho. Abasakhulayo bazavota ngobunengi ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingutabo kancube.
Phambi kwakusasa eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu olwama-harmonized elections abephithizela amabandla ezombusazwe egcwele indawo yonke. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala ezigabeni ezishiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo abafuna ukumela izigaba lezi bathini. Asizweni ukuthi intethelo ezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Funda uthini ngalaba akhulume labo.
Isigaba seBulawayo North sesisikhulu kwamagama kulandela kwenziwa kwemingcele emitsha eyadejwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abahlali balendawo bahlutshwa ngokuthiyeneyo. Unkosikazi Felicia Dube ohlala eKingsdale ukhala ngamasela.
Sithwele nzima kakhulu lapha eKingsdale, silodubo lamasela basithwalise nzima, sivuka sitshontshele izinto. Amasola bayathatha, besifisa ukuthola uMPO ngasincedisa sisize kulolu dube esikhanyelane lalo.
Kuthi-ke unkosikazi Mia Ndlovu ukhala ngokuswelakala kwamandla gesi emahatshula.
Mina ngifisa ukuthi sibe lamanzi lamagesi. Ithi impilo yangikhona ilowa kula mahla. Sifuna imisebenzi, sithole imali, sihambise abantwana esikolo, vele imali zangikhona nganini. Sithola kahle.
Amanzi yahlupha kulesi sigaba ahamba njalo nje. Unkosikazi Maria Munyoro uyakhala.
Nabaningi asila amajoji, abanye bangcono bayafila kumajoji. Thini yathi vele ufake amapheli akho angu-4 1 week amanzi. Siyabonga sethu.
Unkosikazi naleti ndlela ugcizelela amanzi kaMaria.
Ungananzelela kakhulu nxa amanzi ebuya khona phana, abantu basebefile ngesikhathi sona lesi amanzi abengcolile. Abantu basebefile ngoba babesesaba ukuthi amanzi anjani azahamba. So sikhathazekile kakhulu ngendaba le yamanzi.
Ozamelayo ibandla leZANU PF uMnumzana Nkosana Mkandla owehlala eMelika kodwa ophenduka ekhaya uthi udubo lwamanzi luza liqedwa libandla lakhe.
I-constituency yeBulawayo North silama neighborhoods anjengeBarberton.
amanzi ayahlupha kulamanye ama flats vele ukuthi amanzi afiki phezulu. That's why in the past week besizama ukubanika relief sibathumezela amabhawuza, but into ezinjalo they are temporary solutions. Thina izanu PF sibuya nama permanent solutions. Njengoba ubona ukuthi singakhangela igwayishangani lake lesiba completion, ipipeline leyana iyadonsa iyabuya kunapha ngapha koBulawayo ingafika. Those are permanent solutions ezenzani ezizanika abantu koBulawayo irelief.
Umfundisi Frank Mhlanga we-United Zimbabwe Alliance uthi abantu abavotele yena lebandla lakhe ngoba abanye sebehluleka.
EBulawayo North abantwana ama-youth abalamsebenzi batshola besifa bebulawa yintshengu. Siza kuqeda konke lokhu njengombuso we-United Zimbabwe Alliance Party. Mina ngingu-MP weBulawayo North Constituency. I'll make sure ngizayenza ukuthi la siyangena abantu bathola inhlalakahle, abantu baphile kahle elizweni, bakhathele ngakho konke lokho bekusenzakala 43 years yonke le lo 23 years yonke le kwangena, futhi okunye abantu bakhathele lokuthi bavota futhi 2018 kodwa wana la magama khona awayenzanga lutho.
Ozamela isizwe Coalition for Change unkosazana Minenhle Gumede uthi uzasebenza gadalala ukuthuthukisa ezemfundo lokufaka amapolisa amaningi esigabeni.
Izakhangela ukuthi esigabeni sonke siyenelisa ukuthi sithole imfundo e-affordable for abantu bethu, ikakhulu lezi ndawo ku-constituency ezidinga ukuthi sakhe ama-government schools, ngoba abantwana bahamba umango omude ukuthi bathole izikolo zikahulumende. Ezinye izigaba zethu azila ma-police base aseduzane, kuzayakhiwa i-police base ikakhulu emahatshula.
Asazi ziyozala nkomoni kukhetho lwangolwesithathu namhla belilanga lokugcina lokukhankasela ukhetho okusemthethweni. Ngiyimele Studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Bani.
Siyangangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe kamafitshane. Amagqwetha kamnumzana Donald Trump wayengumongameli wakule Melika akhulumisana leziphathamandla zentilongo ye-Fulton County eGeorgia ngokuthi uzahambiswa nini kuleyo ndawo njalo uzaphathwa njani njengoba engumuntu owayekhokela ilizwe leMelika. UTrump labanye bakhe abafika phose yamashumi amabili betheswa amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Bakhala abazali abalabantwana abalesifo se-cerebral palsy abathi kunzima okumangalisayo ukubenzela konke abakufunayo. Abezempilakahle labo bathi loba kunjalo balakho ukuphathwa ngemfanelo abantwana abalesifo lesi, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi isifo se-cerebral palsy sibangelwa yikungathuthuki kuhle kobuqhopho ebantwaneni okwenza abalaso behluleke ukuhamba bengasekelwanga. Uphenyo olwethulwa ngucamfundo Edwin Kenflagan labanye bakhe ngomnyaka ka-1996 kugwalo abaluphanyayo ke enkundleni yengxathi zezempilakahle eye-Semantic Scholar lwaveza ukuba abantwana phose ababili phakathi kwabazinkulungwane balesifo lesi semaphandleni ke eZimbabwe. Beveza njalo ukuthi abafika phose abathathu lengxenye phakathi kwabazinkulungwane batholakala ke emadolobheni balelesi sifo. Abanye abantwana balesi sifo bathi bathwele nzima ngoba kwesinye isikhathi kuyabasinda ukubanakekela ngendlela edingakalayo njengoba bedinga ukuncediswa ngakho konke empilweni. Unkosikazi Lindiwe Siziba ngomunye olomntwana olesifo se-cerebral palsy.
Ukuhlupheka kwethu akupheli ngoba noma izihlobo sebesilothi lethu umntwana wakho lo okhasayo ukuthi babe sebemkhipha amaphampa babe sebemenza babona ungumsebenzi onzima and abamkhawunti futhi kulo muntu.
Unkosikazi Siziba uthi kuyabiza esikhwameni ukuba lo mntwana olalesi sifo.
Impilo yomzali ole mntwana ole-cerebral palsy inzima. very hard. My challenge that is safe away from Napo and a soup hanging lane. What will ever never done a foot? Our phone from Novo.
Umnums and a time Balua, of Kondisi, where Lash is Zimbabwe, a cleaner abandoned the Simose cerebral palsy, Simose autism, the Simose Down syndrome, Oti, Severbone Uti, Injela, and the Yugunagila Abalizimo Ezinje, Nogusa Sana Labo, Log Seven Zelana Labo, Igakuru versus Injini.
Live together with them. And include them meaningfully in every.
Linga pong gutala la wupela gotwa libanigeza ituba kungaba endlini emsebenzini la guntanganiso is chieneo wambe lani ndaonye la.
Ote kukagatengile uguba vetole unmetole therapy logunye ugungabasiza.
Yes, like Zimbabwe we've got occupational therapists and physicians.
Silama occupational therapists, lama physiotherapist, asebenza engena la kuZulu kuhlanganisela emizini efana le Glenora eTsivaresekwa eMbare Marbrain lezinye
osakhulayo uEsnat Phayathi othe ngozwelo analo wakubona kufanele ukuthi asebenzele abantu abalezifo lezi ephathisane labo noma kungela nhlawulo.
I noticed that and realized as well that they were.
Nanzelela ukuba abanye babo babecina bechiya izifundo zabo. Abanye njalo behlukumezwa ngazitshela ukuthi lami ngingaphathisa.
Unkosazana Chipo Msoro oyi occupational therapist uthi kuqhakathekile ukuba abalezifo ezinje befundele ukwenza konke abakufisayo.
So this includes activities of daily living.
Sinikeza I community based therapy nokufundisa abe home based care labazali babo ngendlela zokubanika I therapy ngekwabo belapho abahlala khona.
Inhlanganiso yeLash Zimbabwe inceda abantu abaningi abanezifo lezi. Ngiyimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Amabandla amakhulu ancintisa kukhetho olukhulu luza kuqhutshwa ngolwesithathu athi aselungiselela ukuvotela amakansela amalunga edala lepalamende lomongameli. Kubika uNokutaba Dlamini oseVictoria Falls eMatabeleland North.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okubandla le-Citizens Coalition for Change CCC ngomunye wabamelele ukhetho lolu.
Siyabhoda abantu bakhala ngemsebenzi ukuthi khona labo besebekhathele eGoli kabahlalanga kuhle. Bafuna ukuthi khona bathole imisebenzi khona lapha ezibhedlela. Siyaswelakala ngitsho le-ambulance uze kuthiwa kuqala kufunakala imali eyokuthi ikususe etholotsho ehospital ikusa empilo. Thina njengebandla le-CCC sithembisa impilo for umuntu wonke, sithembise imfundo for umuntu wonke ofanele ukuthi ngabe uyafunda.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandla leZanu PF esabelweni seMathebeleland North, uthi sebegqibile umkhankaso wokhetho oluzayo.
Sebemele kuphela nala amadezi kusukela kusasa babe kudeploya ukuthi ama-polling agent elala ekuma-stations kusasa ngoba ama-stations ethu avulwa ngo-7 ekuseni nge-Wednesday. So ukuze belala sebekhona, I think they will be deployed by izeki lama-parties bedeploye abantu abazabamela kuma-stations angkhona. Otherwise konke we are more than ready and siyasuthiseka ukuthi sesakhuluma labantu, abantu basithembisile ukuthi they will vote resounding for ZANU PF. So
onyuntisa ukumela uZulu edalele ephalamende eWange West ekubandla le-MDCT umnumzana Somveli Dlamini laye uthi sezingabotshwa.
Kuma polling agents sifakile ama polling agents indawana yonke nje ye-constituency ngaphandle kwendawo ezilutshwana ezinzima ukuthi siyefinyelela kizo. Njalo asenelisanga ukuthi sifake ama polling agents wonke adingakalayo ngenxa yezizathu ezithize, kusukela kuma resources, kusukela njalo lekuhambeni amanye ama constituency akhatha ama polling stations akhatshana.
ozancintisa ewange central ekubandla le-TCCC umnumzana Daniel Molokele uthi sebelungiselele umsebenzi omkhulu.
Umsebenzi wethu ukhankasa uhambe kakuhle, akuzange kube lokulwisana kumbe udlame. Ngakho ke siyakubonga khonokho ukuthi lapha ewange kulokuthula. Ama-polling agents lawo so far sibhizi ngomsebenzi wokuthini siwa-deploye, konke kusahamba kakuhle, akula ma-complaints.
Abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.6 million babhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngomanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokhetho olukhulu oluzayo eZimbabwe.
Ibizo ngingu Witness Dube engathi engu Sosiba wezokuphumiswa kwemibiko kubandla le-MTC. Okwamanje nje sengililunga le-ZANU-PF elingela okuthile engathi ngiphiwe ukuthi ngikwenze ngaphandle kokukhampenela ibandla le-ZANU-PF. Bakithi engikubone ku-ZANU-PF kumarali angu-6 engiwahambileyo kungitshengisele nje ukuthi ku-opposition hhayi kusasemnyameni, kusakumnyambambile. Ikhatshana kakhulu i-opposition ukuthi ibe ngakwanisa ukuthi ibuse ilizwe yenze ngcono kule-ZANU-PF, ngoba ungakhangela inhlelo ze-ZANU-PF, indlela okuhlelwa ngayo amarali, indlela ibandla lakhona elihlele ngayo, indlela elibeka khona sobala inhloso yalo esingathi iagenda ebantwini. So akungeke nje kwafakwa yenzakala eZimbabwe ukuthi abantu babone ibandla le-ZANU-PF sekuphumile embusweni, ngoba lenza kuhle kakhulu, liyabeka inhloso zalo kuhle. Ubukhokheli balo buyakwazi ukukhulumisana nabantu, kanti njalo buyakwazi ukugcina abantu, kanti njalo bulombono oyakude okokuthi kungasilo daba lwama-sanctions lolu iZimbabwe ngabe ngelinye ilizwe elimangalisayo elabantu abaphila impilo ecwebezelayo.
Ngunomthandazo esizalwane saseZimbabwe sithe India. Ngithemba wonke umuntu ukhathele. Wonke umuntu ukhathele, ngiyathemba ukuthi o-overseas, osekhaya, osebenzayo, amatitsha, amanesi, nabo bonke abantwana beseZimbabwe abasebenzayo nabangasebenziyo. Ngitsho ney'ngane nje nabantwana sebekhathele ngomumo oseZimbabwe up to date. And ngiyathemba ukuthi sonke nini siyakwazi ukuthi ukuze sitshintshe isimo lesi esisekhaya, kufanele senze into eyi-one. Kufanele siphumene sonke ngobuningi bethu siyoyenza utshintsho, siyenze umehluko. And ngiyakwazi ukuthi iningi lethu lizathi akuyarigwa noma singavota awenze umehluko. At least indoda ifizamile, zama ukuyenza umehluko, noma kungayehlula nje, noma kungayehlula, uyabe uziqhenya ukuthi uzamile. Ubazamele abantwana bakho, ubazamele abazukulu bakho.
Thethelebe ukhulumayo u-Energy Mtoti bavulelwa amacala kodwa lanamhlanje abazange bebotshe. Njalo siyabona kulo kunqatshelwa kwentatheli izindaba ezifana lo Chris Maroleng wakwele South Africa osebenzela iphephandaba elizimeleyo ngentathelo zindaba ze-Studio 7, okungekho emthethweni konke khona lokho ukunqatshelwa kwentathelo zindaba. Ukhetho kuzoba lukhetho olukhululekileyo, kumele intathelo zindaba zivunyelwe zithathe lazo izindaba nothi sibone laba abayibo abo lokudliwano lomongameli babasebenzela amaphephandaba kahulumende kuyibo abavunyelwayo. Njalo kukhona okwenzakileyo i-postal voting, kanti sibone amapholisa bephoqwa ukuvota phambi kwabakhulu babo. Okungekho emthethweni kanjalo siyazi ukuthi ivoti yakho, imfihlo yakho, and abamabandla aphikiswayo bengavikelwanga ukuthi labo sekusenzakala i-postal voting ukuze bethumele labo ezabo imhloli. Yikho engubonayo mina ukuthi ukhetho impumela yalo ivele izaphikiswa ngabaningi, akusoze kube lukhetho olukhululekileyo ngoba umthetho lemthethwandaba akusebenzi ngokufanayo.
Ye, laba ngabanye abasithumezele amazwi abo khonapha bekhuluma ngezokhetho. Sike singene-ke kuFacebook yethu VOA Ndebele, liyawazi ukuthi kumele lenzeni sonke isikhathi. Ngingakhulutha njalo lokuthi phela kumele lithande ipheji lethu, thande kakhulu kwenze ukuthi ungene uhlale ukukhangela ukuthi kulani. Kulakho ukuthi uposte njengabanye abapostileyo lamhla-ke, sibone-ke ukuthi kulobani. Fred Nyoni uti kawinu ndoda kawe wine makaya pela uchamisa wakiti ngoba ema tolope nizia wazi ukuti game over koto ema kaya lapa kongaba nzima kuzo buya ke upesi krimbe uti wakiti lupu saiba njaleli selisi tuwale lise nzima akube lo chincho kwele Zimbabwe kuzo buya njale lupu Brian Kosi uti gange lumfana gange ene asivoteni sibone ukuthi sibungenza kalani. So uzobuya ke uLuckness Mdluli. ULuckness uthi kathesi ke ngikukhumbuza kudala laphana. On your marks, get ready, go. We are ready, Zimbabwe. Kuthi njalo ubhale ngesilungu lapha ke liyavunyelwa ukuthi libhale phela nangesilungu nxa lifisa kodwa phela kukhona ikhasi lesilungu. Kuzobuya njalo uMambo Zibusiso uthi I can't believe ukuthi kusasa sibili sabe sineZimbabwe entsha nxa sokungene umuntu omutsha. Siyakuzokona ngapho ke Zibusiso Mambo kulabanye abahlekelelayo khonapho bafaka phela okukikiki esibaziyo sonke ye kodwa sesifika ke phela emaphethelweni. Lingakhohlwa phela ukuthi kule live talk namhlanje sabe sixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. So khetho lolu luyaqhutshwa ngolwesithathu ye so singakagqiba uhlelo lwethu sike sikhangeleke okuningi olubalesayo ke ngumthembo sithembayo uKhristu Dube. Lilale ngiphelele isikhathi. Siyabonga kakhulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.